Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitefe nyura tirimu Washington, D.C. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina zvita 31 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda voramba vachibatwa nechirwere cheCOVID-19.
Tikuti zvisiyana ngaite zvinhu zviri pamutemo zvakasungwa. Nyaya yemafirecrackers hakuna, nyaya yekuti zvinhu zvese zviri kuita zviri pamutemo. Ndosina muri kuona kuti nezuro nyika yakaita nyaya dzinoita idzo 300 yemaCOVID-19 positive cases, uyezve vanhu vafa vari 360.
Mapurisa anoyambira veruzhinji kuti vazvibate apo vanenge vachipemberera kusvika kwegore idzva.
Kana tokumbira kuti government deno yato yaita zvekuti tikastiende zvedu kweiri kufunga kwacho kuda kuti titinge tichigara nekukaski neuchimbidza zvekuti zvinandiri kutofunga deno zvanga zvichibvira tichibva panapa totonanga ikoko nekuti kumatende matende zvechokwadi kuti tidzokere mutende matende aboka.
Vanhu vekumanikaland votaura pamusoro pematambudziko avakatarisana navo. Veruzhinji votarisa mamiriro anga akaita zvinhu mugore ra2020. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu mazana matatu vakabatwa nechirwere cheCOVID-19, mumwe chete akafa. Zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezveutano munongedzo wekuti chirwere ichi chave kupararira zvinotyisa. Munhu akafa ari kudunhu reMidlands zvasvitsa uwandu hwevanhu vafa pamazana matatu nemakumi matanhatu kana kuti 360. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi hwasvika pazviuru gumi nezvitatu zvine mazana matanhatu nemakumi maviri nevashanu kana kuti 13,625. Pavanhu mazana matatu vakabatwa nechirwere chine zuro, mazana maviri nemakumi masere nevanomwe kana kuti 287 vakachitapurirwa munyika. Vana vakabva kuSouth Africa, vapfumbamwe vachibva kuBotswana. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi zviuru gumi nechimwe zvine zana nemakumi mashanu nevana kana kuti 11,154. Mushure mekunge vanhu makumi masere nevanomwe vabatwa nechirwere ichi. Vanhu vachiri kurwara zviuru zviviri zvine gumi nemumwe kana kuti 2,111. Kunyange hazvo chirwere cheCOVID-19 chave kupararira zvakanyanya, zvinhu muzvipatara hazvina kumira zvakanaka, vakoti navana chiremba vachiti havana zvikwanisiro uye vachishanda mazuva mashoma nekuda kwemari shoma dzavari kutambiriswa nehurumende. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vakati hurumende haina mari iri kutoda rubatsiro kubva kune vekunze. Mukuzeya nyaya yemari iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo.
Pana matambudziko ezvemari akagadziriswa nehurumende. Isu takapedzisira kugara pasi nehurumende muna Oktoba. Kusvika pari zvinezvi hatina kumbobvira tagara pasi nehurumende. Tiri kutoona isu sevashandi sekunge hurumende haichada kuti igare pasi nesu titaure nyaya dzeraramo yevashandi. Zvekuti kutaura kwatiri kuita uku kuMinistry of Health kwedu kwatiri uku, vana mukoti nevamwe vese vashandi vezveutano ingati vari demotivated.
Saka poitwa sei semaonerenyu?
Kudai hurumende yaita kuti paite kutaurirana pakati pehurumende nevashandi, kuitira kuti maservices akwanise kunge achisimudzirwa, vanhu vakwanise kunga vachiva motivated, vakwanise kunga vachishanda vachibatsira ruzhinji rweZimbabwe. Decision yavari kuita, stance yavari kutora iyi yekunyarara, yekusada kutaura, yekusada kukurukura nevashandi, handoni iri nyaya ichati papundutso kuti ramangwana redu rezveutano, vanhu vedu vanotarisira kubatsirwa mumapublic hospitals vange vachibatsirwa zvakanaka, nekuti pari zvinezvi vese vashandi vehurumende vezveutano vari demotivated, mweya yavo yakadzikira zvokuti, nokuti vari mumatambudziko akawanda avanonga vachitarisira kuti panofanira kuti pagarwe pasi nehurumende ichinge ichitaurwa ichigadziriswa.
Asi ka hurumende iri kuti vakoti vakawanda vari kuwirirana nayo nematano airi kutora, vachitoti imi sangano renyu ndora kutovhiringidza vashandi.
Ndezvekunyepa, kunyeperwa chaiko chaiko kuti pana vana mukoti vasiri kuwirirana nesangano reZimbabwe Nurses Association. Ndo manyepo iwayo ari kuitwa. Pakati pevana mukoti vose venyika yose tiri pamwe chete takabatana tinowirirana panyaya yekuti vana mukoti vanofanira kushanda flexible working hours. Zvinova zvinhu zvakatsinirwa nedare guru reHigh Court rikati hurumende inofanira kuti vana mukoti vashande flexible working hours. Takavadya kaviri, hurumende yakadyiwa kaviri. Zvakataridza izvo kuti hurumende haina mafacts. Hurumende zvairi kutaura iri kuda kudzvinyirira vanhu.
Mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vainoki dongo vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe kana kuti 2.7 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi matanhatu nevana, zvine mazana manomwe nemakumi matanhatu kana kuti 64,760. Vapora vadarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni makumi masere nemaviri ane zviuru mazana masere kana kuti 82.8 million. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana matatu zvine makumi mana nezviviri kana kuti 342,000 vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni gumi nemanomwe kana kuti 19.7 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti 1.8 million. Asi vapora pasi rose vave kudarika mamiriyoni makumi mana nematanhatu ane zviuru mazana masere kana kuti 46.8 million. Mapurisa ayambira vose vachatyora mutemo yekudzivirira denda reCOVID-19 vachipemberera gore idzva kuti vachasungwa. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Mutauri wemapurisa vapounyati vati nyaya yekupinda mumigwagwa, vanhu vachiita ruzha nedzimotikari vachirova mabhini kana kuita magungano edzisvondo, vanhu vachipemberera kupinda mugore idzva nedzimwe nzira dzinowanzoshandiswa nevanhu makore ese, hadzisi kubvumidzwa nekuda kwekupararira kuri kuita COVID-19. Vati vanhu havafaniri kuita dambe neCOVID-19 nekuti denda iri riri kuuraya vanhu muno nekune dzimwe nyika.
Tikuti isusu vanhu ngaite zvinhu zviri pamutemo, vasasungwe. Nyaya yemafirecrackers hakuna, nyaya yekuti zvinhu zvese zviri kuitwa zviri pamutemo. Ndofunga muri kuona kuti nezuro nyika yakaita nyaya dzinoita idzo 300 yemacovid 19 positive cases, uyezve vanhu vafa vave 360. Tiri kuona kuti pamasvondo maviri ematatu apera tiri kuwana vanhu vari kufa zuva nezuva nenyaya yecovid-19. Vanhu havasi kupfeka mamasi, ukaenda mumakombi vanhu havapfeki mamasi, vanhu havasi kuita social distance.
Asi vamwe vakaita saamai Eva Nice Dube vanoti vange vatenga mafirecrackers uye vacha ashandisa pamba pavo nemhuri yavo. Mwana wavo Evidence audza Studio 7 kuti akamirira kupemberera gore ijanhasi.
Tatengera mafireworks saka tichemaputisira pamba pedu tichipemberera gore
ja. Asi vamwe vakaita savasalati yotsoka vanoti vaterera kurudziro yemapurisa uye vasiyana nezvekutenga mafirecrackers.
Indanda to naida kutopinda mutauni kuti ndinotenga but tazosangana ne statement yakabudiswa nemapurisa vachiti zvose izvozvo havachazvibvumiri. Saka handimutona mari yandakabata iyi. Handichatokwanisi kutonotengera vana mafirecrackers ati akutodzokera tongonogara kutotedzera zviri kudawo vakuru vemutemo.
Vamwe vedzisvondo vanoti danho ratorwa nemapurisa rakakosha chose zvikuru mukudzivirira COVID-19. Munyori mukuru musangano reZimbabwe Council of Churches Reverend Kenneth Mutata vati vanhu vanokwanisa kunamata vari kudzimba kana pamadande mutande vachidzivirira kupararira kweCOVID-19.
Mazuva apfuura taona vanhu vakawanda vachikanganiswa nechigwere vazhinji vachifa. Saka any precaution ingabatsira kuti kupfuurira mberi kwechigwere ichi kubatiwe chinhu chinofanira kuti chigamuchigwe nemunhu wese.
Mukuru weDestiny Network Bishop Anselmo Magaya vati vanoona sekuti chiga chaitwa nemapurisa chinopokana nemutemo wakamboburitswa nehurumende unobvumidza kuti vedzisvondo vaungane vari muhwandu hwakatarwa nehurumende. Vatiwo vanoshushikana kuti vedzisvondo vanoomeserwa asi vezvematongerwo enyika vachibvumidzwa kuita madiro aJorgina.
Saka kubhana ma all night of prayer zviri indiscriminate kana kuti zvisine nekuti huwandi hwavanhu hwakaita sei, ndinoona kunge zvisiri consistent ne statement dzatakambopuwa kwokutanga. Naizvozvo ndinofunga kuti kana vanhu vachisangana muwandu huri nani, hapana chakaipa kuti vanhu vasangane vachinamata. Izvozvo pane misangano imwe yanga iripo, vana Monzora vakaita makongresi avo avanga vari 1000 titles wachaunga chaicho chaicho chachakatokura. Iwo amunangagwa vakatoitawo chirale chavo chakatosimba chinopfuura manamba iwayaya. Saka tete takuzoziva kuti sei zvichiita kunge apo panoita kunge panosunungurwa pamwe pasingasunungurwi.
Asi Bishop Magaya vakurudzira vedzisvondo kuti vasangane vari muhwandu hunodiwa pamutemo pamwe nekuteedza nzira dzekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Vanyati vati vanhu havafaniri kuudzwa zvekuita nemapurisa kana nehurumende vachiti vanofanira kuzvichengetedza pachavo vega. Zimbabwe iri kubatana nenyika dzepasi rese kupemberera gore idzva ra2021, asi gore rino munyika zhinji pasi rese mhemberero idzi hadzisi kuzoitwa semakore ese nekuda kwedenda reCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Pane mhuri dziri kuda rubatsiro dzinosvika 90 dzakagariswa pachikoro chemutambara Mission mushure mekutamiswa nehurumende sedanho rekudzichengetedza kubva kumafashamu eCyclone Shalan. Mutoro wedu enhaulo yedhamu Moyo anotipa nyaya iyi.
Mhuri idzi dziri kugariswa mumakamuri pachikoro ichi, varume nevakomana vachigara kwavo, vanhukadzi vachigarawo kwavo. Mumwe wevari pamutambara Mission vaVitalis Mukwakwa vanoti vanoita nekugara vakatamiswa. Vamukwakwa vanoti vanoda kuti hurumende ikurumidze kuvapa pekugara pakanaka sekutaurwa kwazvakaitwa gore rapera pavakavimbiswa kuti vachavakirwa dzimba kuchinyamukwakwa nekuchaimiti.
Ikasikira kana deno yatichinja because kuchimanimani kotochisa kuti tichagara kuchimanimani handichaoni mwoyo wedu ichinyatsoterama because panongonaya mvura pose tinoita kundofunga kuti tinokwanisa kuyeredzwa. Saka taandiri kukumbirisa kwazvo kuhurumende kuti itiitirewo zvokuti tichienda kumastenzi.
Mumwe mugari vaMoses Dudzai vanoti vanofara nezvakaitwa nehurumende zvekupa dzidziso neyambiro kuvanhu paine nguva zvichienzaniswa nezvakaitika kumashure apo vakawirwa necyclone Idai, kunyange hazvo pachine nyunyuto yekusavapo kwemba dzavakavimbiswa.
Uye tinongoda kutenda hurumende this time yakape awareness iri better as compared nezve last time.
Mumwe mugari vakelvin Charamba vekungangu vanoti pavakanzwa nezvenyaya yeShalin havana kuva nepfungwa mbiri pamusoro pezvo nekuti vanoti chakachenjedza ndochakatanga.
Inini pendakangodzwa kuti parikunzi vanhu ngavabude handina kukwanisa kuda kuti ndiite nharo. Chandakangoona chakakosha kutiza neupenyu nekuti chendakaona chakatanga ndochakachenjedza. Saka kuuya kwangu kwandakaita kuno mwoyo wangu uri kufara, ndakatora mhuri yangu ndikauya naye kuno. Saka kuya kwandakaita kuno zvinhu zvinondifadza kwazvo, nekuti izvozvi ndirikunzwa kuti kuchimani mani kwacho takatobvondoka, zvichireva kuti government peyakasarudza kuti tinge tichiuya pari zvino pakachengetedzeka, hapana chatira taona. Mhepo iri kutaurwa iri kuchimani mani, asi taionawo patiri panapa.
Mukuru weCivil Protection Unit mudunhu reManicaland vaEdgar Senza vanoti pari zvino zvinhu zvakamira zvakanaka mudunhu reManicaland panyaya dzekuchengetedzwa kwevanhu kubva kunjodzi yeCyclone Charlene, nekuti vane nzvimbo dzakawanda dzekugarisa vanhu uye nezvekutakurisa vanoda kuendeswa kunzvimbo idzi.
Kuti harina kuitika, hakuna unoziva kuti dambudziko richasangana naro rakakura zvakadini, kufungidzi nezvinotaurwa nevemeti. Nokudaro tichisenzisa kufungidzirwa kunoitwa neexperience yedu yecyclone idai, madistricts vatsvaga nzvimbo dzavari kuona kuti dzinokwanisa kuzovabatsira kuti vanhu vakwanisa kuenda ipapo. Kwanga kuine nzvimbo shoma davatiwedzerai, endi ndofara kuti vawedzera, nekuti havazokwanisi kuona mukana wekuzotsvaga dzimwe nzvimbo. Toda kuita zvinhu isati yasvika, kwete kuzotanga kuita zvinhu tropical depression yasvika.
Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze reMeteorological Services Department razivisa kuti ukasha hweCharlene hwadzikira zvakanyanya, kunyange hazvo dzimwe nzvimbo dzichange dziine mvura shoma iri kunaya pamwe nemhepo ichange ichivhuvhuta. Ndakamirira Studio 7 kwaMutambara kuChimanimani, ndini Loida Moyo.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kushorwa nevamwe vavo vachinzi zvavari kuita nenyaya yekupa vanhu mazana matanhatu emadhora kana kuvapa zviuru zviviri zvemadhora kuti vabatsirike panguva ino yecoronavirus zviri kukanganisa vanhu vebato ravo reRepublican Party vari kuda kupinda muSenate. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mukuru weZim Expo Dr. Tonderai Taylor vaudza tanonoka wande weStudio 7 kuti kunyange hazvo vaTrump vachiti vari kuenda kuGeorgia kunobatsira vaviri vari kukwikwidza ikoko mukutsvaka rutsigiro, vanhu vazhinji havana kufara nekumbotsigira kwavakaita vaviri ava kuti vanhu vapiwe mazana matanhatu emadhora pachinhanho chezviuru zviviri zvemadhora.
Sarudzo iri kuitwa kuno kuGeorgia yatotanga kutsiriridza izvozvi pane vaya vanovhota. Zuva rekuvhota zvikuru ndiJanuary 5, asi vakavhura kuti vanoda kunge vachivhota musi usati wasvika vatanga havo kuvhota. Saka vanhu vakawanda vari kuenda kumapolling station kunovhota pasarudzo iyoyi. Isarudzo yakakosha pari zvino, nekuti pari zvino madhemokrasi vane vanhu vavo makumi mana nevasere, I believe marepublics vanova makumi mashanu. Saka vaviri vari kuvhotirwa panguva ino vakaenda kune imwe yepati inobva yaona majority mumba yeparliament.
Chii chiri mupfungwa dzevanhu? Chii chavakanyatsotarisa panyaya yesarudzo iyi?
Pari zvino vazhinji vari kuda kuti pave nemachinjire ekutongiwa kwenyika kubva mune zvanga zvina mutungamiriri Donald Trump. Saka vazhinji vari munhu vari kutarisira kuchinja zviripo nekuvhotera vatsva. Chekutanga ndechekuti vaviri vanga varimo vane nhaurwa dzavari kupomerwa dzekusabata mari dzavo zvakanaka nekuita mainsider trading. Saka izvozvo zviri kuita vazhinji vafunga kuti havana kukodzera kunge vachititungamirira.
Mataura pamusoro pavaTrump, vanhu muGeorgia vari kuona vaTrump zvakadini? Vanovaona sei?
Pari zvino vaTrump sapoti yavo yakati tsikirei, nekuti magariro nemagariro Georgia yange iri nzvimbo inovhotera vemaRepublicans. Asi nekubata nekuoneka kunga kuchizvidzwa zvanga zvichiitika makore mana apfuura, vazhinji vanga vaine kutsutsumwa kwakati o. Saka gore rino muvhoti yakaitwa vaTrump vakarusa.
Ava vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mukuru weZim Expo Dr. Tonderai Taylor vari parunare kuGeorgia muno muAmerica, natanonoka wandi weStudio 7. yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanotaura rurimi rweShona kuKenya vari kupembera zvikuru zvichitevera mutemo wakadzikwa munyika iyi wekuti vacherechedzwe sezvizvarwa zvemuKenya. Izvi zvinoitika mushure memakore akawanda vanhu ava vachinyimwa kodzero dzekuva zvizvarwa zvemunyika iyi kunyange vakaberekerwa munyika iyi. Sarudzo mbiri dzakakosha dzenhengo dzedare reSenate dziri kuitwa mudunhu reGeorgia svondo rinouya paine kupomerana mhosva yekutadza kufambisa zvakanaka sarudzo dzemudunhu iri. Vanhu vakawanda vanoti vanoirirana kuti gore ra2020 iro riri kusvika kumagumo nhasi igore ranga rakaomera vana veZimbabwe sezvo riri gore rakauya chirwere cheCovid-19 icho chichiri kunetsa pasi rose. Nekuda kwedenda iri vanhu vakawanda vakarasikirwa nemabasa, raramo dzevamwe dzakashanduka zvachose. Munyaya dzezvematongerwo enyika, bato rinopikisa reMDC Alliance rinoti 2020 rakave gore rakaoma zvikuru sezvo bato iri rakaona nhengo dzaro dzichidzingwa muparamende nemakanzuru zvichitevera mutongo wedare repamusorosoro reSupreme Court wekuti rakanga risiri bato asi kuti bato raicherechedzwa pamutemo raive bato reMDCT raitungamirwa namuzvara Tokozani Kupe. Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Tlachiwayo vanoti 2020 vakaona nhengo dzavo dzichipambwa nevanofungidzirwa kuti vasori, kusungwa zvisina tsarukano pamwewo nekushungurudzwa senzira yekuda kuparadza bato iri zvichikonzerwa neZANU-PF. Asi sachigaro weZANU-PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira vanoti gore ra2020 rakave gore rakabudirira zvikuru vachitarisa zvirongwa zvehurumende yavo kunyange hazvo nyika yakasangana nechirwere cheCovid-19 icho vanoti chakakwanisa kubatwa nehurumende. Vacharumbira vanoti hurumende yakakwanisa kudzivirira kupararira zvakanyanya kwechirwere ichi, kugadzirisa migwagwa, kudzikamisa upfumi hwenyika pamwewo nekuunza chirongwa chepfumvudza chekurima icho chavanoti chichabatsira zvikuru nekuunza gohwo rakanaka mwaka uno. Mapato ose anoti ari kutarisira kuti 2021 richange riri gore rine pundutso mune zvose zvaanoshuvira. Tatanga nekubvunza vaHlachiwayo kuti vanoona sei gore ra2020.
Gore ra2020 nyika yeZimbabwe yakatarisana nedambudziko rakakura. Ngatitangire panyaya yeCovid-19 takatosangana nedambudziko iroro senyika. Tikaita matambudziko akawanda, vanhu vachifa, vanhu vachirwara, hurumende isina zvikwanisiro zvakakwana kuti irwise dambudziko iri. Tinotarisa futi iro gore rino ZANU-PF yakaenda pakumuka chipembenene kuda kuparadza President Nelson Chamisa neMDC Alliance pavakaita judgment yavo iyaya yaitaurawo zvimwe zvavaida kuti vaite. Tinoyeuka kuti urongwa hwavo hwese hwakafamba ipo paCovid ipapa vachiisa masoja kutora muzinda wevanhu weMDC Alliance pamoga ichangire House. Munoziva ndo gorezve ravakadzinga macouncillors nemaMPs kusanganisira mamayors edu kumaguta akasarudzwa nevanhu kuti vatungamirire vanhu. Ndo gore ratakarasikirwawo nemamwe magamba edu achairwa nawo mumatrenches ataka tinawo. Kupfunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kunotyisa kuri kuitwa nehurumende. Munoziva namuzvare Joana Mamombe, Cecilia Chimbiri, vana Netsai Maruva vakapambwa vakaenda kwavakaenda vakaitwa zvinorova nevapambi vanozikamwa kunzi ndevasori vehurumende. Zvese zvakaitika munoziva vana Mukoma Hopewell vachisungwa izvezvi kutaura kwatiri kuita meya weguta reHarare vaJacob Mafume havana kukwanisa kuita Christmas nemhuri yavo vakavharirwa zvisiri pamutemo vana Alan Moyo munozviziva natakudzwa vachipambwa vachirohwa majournalisti vachirohwa maloya zvisungwa raTabani Mupofu. Munozviziva igore ranga rakaoma asi chatinotenda ndechekuti vanhu vakavaramba vakamira semusambangwena musangano wevanhu musangano weMDC Alliance uri pamberi kutungamira nyika yeZimbabwe.
Maita vasacho yarigai tipinze vacharumbira vacharumbira munoti negore ra2020 uye mashoko ataurwa navasachoya.
Thank you vachirongwa chamandidana ichi. Ndinoda kuti ndingotenda ZANU-PF na President Hage Mnangagwa pagore ra2020
think it's Msatana wedu wezanpiru. Taka achieve a lot of things. Ndokutenda mwari. Kuti wakati pambura. Tafine chirunga cheriche pumbuza. Chatakala mbibwa na comrade parents shiri. Chatata kukia watu jinosha wa tishisia. Shucha di. Bati nisezi nei wo. Mbura ili kuno wachonga. Kune mbura ili singa iti kune makutia sibabu yese. Asina kurima isimbe. Mbura ili kuna ya kweste kweste kuma province. Kweste kuno kubula wa yukune. Mbura ili singa pili. Saka tote nda kutukushata makutia. Kureli nuti rana 2021. Zambezi ya kachi wa shucha kachi kumu. Chakarachi wa peace and stability. Politically, chitasa jidugi venu kushanda kwa tiki tani mama political parties yidu nisipapi. Kwa ya kanzi MDC Alliance. Kamitire kwa wali kita wanawala chachu wa kukukwe kwa MDC ya wacha misa. Kukungo blima blima. Doka wali kita watewa tore uiwari. Nesambia. Kwa MDC T as well. Kwa sikana mkarama mshuko blima blima vana. Wacha abdi kuno kutubabu iwajo. Gandhi mkuno. Hakuna ala na uto ranyazi politics. Kana haluku manyanyanyo manyanyanyo zima business hao. Kana haluku manyanyanyanyo zukurima. Zokusera wasi wiswa wasi mbe na chamisa hakuno kwa andesu wone saka ipingi tuliko na pakati pati kwa wazi chaipo chaipo mkuma na uti chamisa wane ngaka lusa confidence in nevana losa tuliko na kuno saka tuliko na sikuti even ku MDCT shamshawo shilinge shune order but akash tuliko na shikitu wa ku MDC alliance saka I think dona sotu pakupenda m 2021 opposition yedu ya tingeta anayo ili official ili organize inenge shida kubanduliza upenyu kwa vandu ya Zimbabwe inenge yato wa OMTC ya ili kutungamirwa nana wa Douglas Machora. Wane patriotisi. Jono zaadi kana wane chamisa wakapita. Kura wakuti wapambe pungane watu kwa kusutungamira inga esipa. But currently kuona ini situation yukuti. Izo zo kwangu wakurota. Ashita ni shakadi shakaitika. Sitokila kwenye hede COVID. President waka basira. Mwenye wano waka wanda.
Masa 20. Jizwa munga taurira wana wa Zimbabwe. Muno tarisira muna 2021.
2021 igore. Rinofana kuti vana weZimbabwe vatore masimba avo ivo pachavo nekuti vana weZimbabwe ndo vanofana kuti vatitemene nyika kuti inoenda kupi ndo gorera tinofana kuona nyika yeZimbabwe ichiwanawo rusununguwa rinofana kuwana tine nyaya dzakawanda dzofanira kugadziswa muno muZimbabwe
vacharumbira 2021 zvii zvamungavimbisa vanhu sezanupf
isu yaenda yasabuda muna 2020 chechipiri ndicho kuti mupolitics kune mamwe mapati anozongopesera atongoita zvakaita vana nemamwe akazongopera kushayikwa muhistory tirikuona kuti muna 2021 pati yanovachamisana navachachwai ichanyura actually yatonyura muna 2020 handifungi kuti pane chimuko chichaitika papati yavo
havanga vari sachigaro vezanu pf mudunhu renorth america varegis charumbira vari parunare kuvulawayo nestudio 7 manzwa zvakare kubva kuna vaClifford Sachiwayo vanove mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vari parunare kuChipinge South Studio 7.
Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisa anoti 909 AM 6175 ne9825 kHz manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisa yanoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Women's round table na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi vakatarisa gore ra2020 sezvo nguva yedu yapera rakaitimbotarisa misoro yenhau dzanhasi vanhu vakawanda voramba vachibatwa nechirwere checovid-19 munyika mapurisa anoyambira veruzhinji kuti vazvibate apo vachange vachipemberera kusvika kwegore idzva vanhu vekumanikaland votaura pamusoro pematambudziko avakatarisana navo veruzhinji votarisa mamiriro anga akaita zvinhu mugore ra2020 tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio7@vovnews.com Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.viewishona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko izika tisenda VOA ndebele.